Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri zvita12/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova mumiriri wemabvuku Tafara vamunyaradzi kufa hakutizwi vebato reCitizens Coalition for Change vanombochengetedzwa nemapurisa vachinzi vakaita zvemhirizhonga uye vanomiswa pamberi pedare. Mumwe mudzidzi wepachinoi University of Technology oitwa akafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori. Vakawanda pasi rose vochema muimbi Zahara wekusouth Africa akashaya nezuro. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change nhasi riri kuita musangano mukuru wekuzeya kuti roramba riri mudare reparamende nemakanzuro here kana kuti kwete. Vaive mumiriri wemabvuku Tafara muparamende vakarambidzwa nedare repamusoro kukwikwidza musarudzo dzemusi wemugovera vamunyaradzi Fabian kufa hakutizwi vambosungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekurova vaMike Onyasulu kumabvuku. Asi vakufa hakutizwi vari kuramba mhosva iyi. Kubva zvapera sarudzo nengo zhinji dzebato reCCC dziri kupambwa nekuitwa kafira mberi uye kusungwa. Asi zvinonzi hapana atasungwa pane vari kupara mhosva idzi uye hapana nhengo yebato iri yatiwo yabatwa nemhosva dzavari kupomerwa kumatare. United Nations yakati nyaya dzekupambwa nekupondwa kwevanhu dzinofanirwa kuongororwa. Mumashoko kuvatori venhau mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vakati vari kuferefeta nyaya idzi. Hatina kukwanisa kubata veZANU PF kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vakufa hakutizwi avo vaburitswa muusungwa kuti vatongwe vachibva kumba kwavo vasina kubvisiswa mari yechibatiso.
Zvemataura randaiita tienda kuelection kuti vanhu avaida kuti avoida election vaida kuti kuti some ground vakatanga vaita zvekuuraiva masaya vakapedza vaona kuti ground ravo harina kumira mushoreva vanhu veZANU. Vakatitsvagira nyaya dzekufurema zvandikataura kuti vakatiita tapwanya mota pamwe pacho zvikanzi tarova munhu kunhamo kwava masaya. So vadaro vakanovhurisa madhokedzi. So zvazvaireva mai ndezvekuti madhokedzi aida kuti mapurisa avandisunga varonga urongwa wandikanzwa nevanhu vakandiudza vemukati. So inini semunhu wemutemo takataura nemagweta edu, magweta akati advisa no ngatiti election topedza, tapedza election tienda kumatare edzimhosva. So sekudaro takaita saizvozvo tikaenda kumatare edzimhosva. Kwandaenda nhasi nezuro ndakaenda kumapurisa nezuro musimuvhuro. Nhasi chipiri ndikaenda kudare redzimhosva ndiri pakati peusungwa ndabva kuloendoda. So ndasvika kumatare edzimhosva mapurisa atarisa vamapepa nemagwaro manyorwa vanga akaita. Nyaya dzekunyeba, nyaya dzinaumbo dzinooneka. That's why wazondipa free bail randidedzoka zvakare kudare edzimhosva musi wa23 August. After mushure mekunge watarisa nekuongorora kuti hamhaka idzikutaurwa hapana mhaka izvi vaona kuti no maelection acho akapfuura zvaitaurwa zvazvaiza zvainge dziri zvekuseri zvekugotswaturo inyaya dzekugadzira kuda kubudisa mugiraundi nekuti ZANU yaida siti at all costs it's either kuti ipinza mujeri kana kuti uraya vanhu chaiko. So ndodambudziko ratakaita maelection apfuura.
Saka imatambira sei chitwe ichi nematsanangurira amuri kuita tichiona kuti hamuna kuzokwanisa kupinda kukwikwidza musarudzo?
Wajonga muno munyika hamuna mutemo. MuZimbabwe yangu wari banana republic muno hamuna mutemo. Taifunga kuti inyika asi pane ongororo netsvakurudzo iri kutoitwa kuti toita kuti pamwe tiri munyika pamwe takagara mupurazi ravamunangagwa ravanenge vachiti havo washandi vemupurazi vanenge vachingonzi yoibva apa yoenda apa nokuti hamuna mutemo munyika. Saka tiri kufungidzira izvo kuti pamwe tiri mupurazi remunhu iye tiri kungoti Zimbabwe inyika ine mutemo nematare edzimhosva mavuita achitevedzera mutemo but ongoro netsvakurudzo iri kunzi tinenge titori mupurazi remunhu.
Vakanga vari mumiriri wemabvukuta fara muparamende vamunyaradzi Fabian Kufaa kutizwi vari parunare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro mutungamiri webato rinopikisa retransform Zimbabwe vajacob ngaruvhume vanonzi vachiri muurongwa hwekugadzirisa mapepa avo kuti vakwanise kuburiswa mujeri rechikurubhi. Vangaruvhume vakaburiswa muusungwa nezuro mushure mekugara kwemwedzi misere asi vakazowanikwa nedare vasina mhosva. Mumwe mudzidzi wepachinoi University of Technology vaValentine Ziki vanonzi vakapambwa nezuro nevanofungidzirwa kuti vasori ndokutotshwa zvakaipisisa vachibvunzurudzwa nezvezvirongwa zverimwe sangano revadzidzi rezinasu uye zviri kuda kuitwa nebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Hatina kukwanisa kubata vasori kana mapurisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri wesangano rezinasu vaimanyo Sitima.
Zvinhu zvinosiririsa kwazvo kuti kumayunivhesiti inzvimbo dzinofanira kunge dzichibva njere dzinovaka nyika. Ndiko kunofanira kunge kuchibva njere dzinoendesa nyika mberi njere dzepolitiki. Asi takuona mapurisa ava kuimatora senhandare yehondo. Vava kutora sekunge vadzidzi ndivo vava mhandu.
Chii chaizvo chakaitika kuna vaziko sekunzwa kwamuri kuita?
VaValentine Ziko mudzidzi akanga achibatsira nevamwe vadzidzi kukambena kuvasarudzo dzatakatarisana nadzo dzinovasarudzo dzekutsvaka mutungamiriri oro vatungamiriri vepayunivhesiti vanova ivo maSRC leaders. Vakatorwa vari pakati pekambeini nevarume vavasina kuziva mazita avo kuvaidentifya nechiso. Vakavatakura vakaenda navo kunzvimbo yavasina kuziva kuti inzvimbo ipi. Vakavarova zvaakaipisisa. Vakavasiya vavadhamba pane rimwe bhiriji ravasingazivi kuti bhiriji rekupi. Kunova iko kwavakazobatsirwawo nemumwe murume aingofuro hake. Ndiye akazonovasiya mumaoko emapurisa. Kunova iko kwavakazosiya police report. Ndekunova ndiko kwatakazonovatora ikoko.
Saka iko zvino vari kupi?
Vaziko tavasiya kwachiremba vachiongororwa kuti vakakwara zvakadini nekubatsirwa.
Semaonero enyu, chikonzero chei chiri kupa kuti vari kunzi vasori ava varambe vachipamba nekushungurudza vadzidzi vari pasi pezinasu?
Chasakisa kuti pave nekushungurudzwa kwavadzidzi inyaya yekuti zinasu iboka rinozikanwa nekumirira zvido zvavadzidzi. Iboka rinozikanwa nekumirira pachokwadi nekumirira zvido zvavanhu. Ende munoziva munyika yedu zviri pachena kuti tine hutungamiriri husingadi vanomira pachokwadi. Tine hutungamiriri husingadi avo vanomira navanhu. Hutungamiriri hwakaita hugaro hwokubvuta kubva kuvanhu. So hutungamiriri husina kugadzikana. Ndosaka muchiona kuti vadzidzi vari kushungurudzwa zvakanyanyisa.
Mutungamiri werimwe sangano revadzidzi rezinasu vaimanyo Sitima vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Kune vechidiki vakawanda vanoti mataredzi mhosva yemunyika ane rusarura rwakanyanya mukutonga nyaya kunyanya dzine chekuita nezvematongerwo enyika, izvo zvavanoti zvave kuvaodza mwoyo wekupinda mune zvematongerwo enyika. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Kutaura kwevechidiki ava kunoitika mushure mekunge dzimwe nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC dzarambidzwa nematare edzimhosva kukwikwidza musarudzo dzemabi-elections dzakaitwa mugovera wadarika. Nhengo yevechidiki mubato reCCC vaStephen Sakozi Chuma vanoti zviri kuitwa nematare edzimhosva zvinoratidza kuti muZimbabwe hamuna utongi hwejekerere.
Mashoko ava Munangagwa wakambotauraya ekuti we are the army, we are the judiciary, we are the courts, we are the police. Saka zvongorova izvo kuti matare edu asina kusununguka. Tinoona kuti kunyange majudgment ari kubuda kumatare. Majudgment anotaridza kuti aiwa anenge akatonyorwa kuhedquarters yeZANU PF.
Asi mumwe wechidiki anotsigira Zano PF vaPeter Matangi vanoti vemapato anopikisa vanonenedzera hurumende mhosva yekuva nerusarura rwaisina.
Kumabato edu asiri muhurumende vanopedzisira vonenedzera hurumende kuti yakakepucha makotsi nekuti havadi zvekugamushira kuyananiswa kwavanenge vaitwa mumakoti vanotanga kuzviramba.
Anotungamira vechidiki mubato reMDC vaAlbert Chidhakwa vanotiwo matare emuno anogona kungoonekwa sebazi rebato riri kutonga reZANU PF.
Mukombato Tobias anoti vanhu vanosvika pakutsamwa, saka isu vechidiki hatizofari nezvinoshika nochekechoona kumbunyikizwa kwekodzero dzedu nematare. Matare anotonga judgment inongobuda iri one side ichingofevha iro bato riri kutonga reZANU PF. Anhu anosvika pakutsamwa, asi munhu achinge asvika pakutsamwa zvaanofunga isu hatizozive.
Asi mumwe wechidiki wemuHarare Muzvare Rumbidzai Mpofu anoti vemapato anopikisa vanoda kuti matare edzimhosva agare achingopa mitongo inoenderana nezvavanoda.
I think they have their own reasons why they can't participate in politics, not that reason. Because there are so many times you find kuti maZANU PF gurus chaiwo chaiwo achiendeswa kumacourts achitonobatwa nemhosva. So izvozvo alone shows kuti our court of law is not captured.
Nhasi hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi, asi vakambodza Studio 7 kuti matare akazvimiririra. Hatinawo kukwanisa kubata mukuru weJudicial Service Commission vaWalter Chikwana kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Wechidiki uyo achiona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reHill Zimbabwe Tapiwa Nashechiriga anoti matare edzimhosva anofanira kuita gutsa ruzhinji kwete kuita zverusarura.
Mainstitutions ese zvavo ava kushanda achitevera zvinodiwa nevari kutonga pane kuti vashande maringe nezvinoda mutemo. Matare edu ava kupa mapolitical judgments uye vachitsimbirira mapato anopikisa. Izvi zvaita kuti vechidiki vashaye rikudzo uye vanyenyeredze nyaya dzematongerwo enyika nenyaya yekuti vanenge vachimbunyikidzwa.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa kusangano rinoona nezvesarudzo muno reElection Resource Center vaBlessing Makwara vanoti zvichida mitemo yenyika ndiyo inoda kuvandudzwa kuitira kuti mitongo inozopiwa mumatare edzimhosva inge ichifadza veruzhinji.
Pabuda hunyorwa netsakurudzo dzakawanda dziri kutaura sekuti zviro kwazvo matare edu anoita sekunge asiri kupa mitongo inoenderana nekufadza vazhinji. Asi zvekare vematarewo vanoti nyaya haisi yekuda kufadza vazhinji, nyaya ndeyekuda kuti vape mutongo unoenderana nemitemo iripo. Saka zvichida imwe nyaya kana nhamo pairi iri pane mitemo iripo, iyo yacho iri kushandiswa kana kududzirwa zvisiri kufadzwa zvisiri kufarira wakawanda vechidiki.
Kuratidza kuti vakawanda munyika kusanganisira vechidiki vave kuita vachishaya chivimbo nesarudzo nemusi wemugovera, vanhu vashoma ndivo vakavhota. Mumadhorobha pane zvakabva kusangano rinoongorora zvesarudzo rakazvimirira reElection Resource Center rinoti vanhu vakavhota mumaguta vaidarika zvikamu 13 chete kubva muzana kana kuti 13.6%. Kumamisha kwaive nesarudzo shoma vaidarika zvikamu 36 kana kuti 36.6%. Nyika dzakatemera vamwe vakuru venyika zvirango zveupfumi pamwe nekuvarambidza kudzishanyira dzakaita seAmerica dzinoti kusasununguka kumatare nemasangano anoona nezvesarudzo akaita seZimbabwe Electoral Commission pamwe neudzvanyiriri hunoitwa nebato reZANU PF zvinodzosera kumashure utongo hwejekerere zvinopawo kuti vanhu vaone kuvhota nekodzero sezvisina basa. Vamwe vanoyambirawo kuti izvi zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
United Nations General Assembly iri kuita musangano wechimbi-chimbi wekuzeya chisungo chekuti hondo pakati peIsrael nechikwara cheHamas imbomiswa kuitira kubatsira vanhu vemudunhu reGaza vanosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1.9 million vasina chekudya kana mishonga. Kunyange masangano eUnited Nations anopa rubatsiro ari kuti zvave kunetsa kuita izvi nekuda kwehondo, Israel inoti haisi kuzomisa hondo kusvika yaparadza chikwata cheHamas, icho chinonzi neAmerica chinopfurikidza mwero. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Hondo iri kuitika pakati pemauto eIsrael nechikwata cheHamas cheku inenge iri kuramba ichienderera mberi zviri kukonzeresa kusa gadzikana mudunhu iroriri. Pari zvino yakonzeresa kufa kwevanhu vaakuda kusvika zviuru makumi maviri pakane kuparadzwa kwemidziyo yakawanda nezvivakwa mudunhu reGaza, nekuti mabhomba ari kungouya achiparadza zvese upenyu hwevanhu nezvivakwa.
Tichitarisa mafambiro ari kuita hondo iyi, zvii zvamungati zvinetswa zviri kunyanyotarisana nevanhu vari munzvimbo dzakasiyana-siyana muri kuitwa hondo iyi?
Hondo iyi yakakonzeresa kukanganisika kwezvipatara zvizhinji nedzimwe nzvimbo dzinobatsirika veruzhinji muGaza. Saka izvi zviri kuita kuti vanhu vatambudzike zvikuru. Vemasangano anoedza kubatsiridza kana kwaitika matambudziko akaita seiwaya iya inonzi humanitarian aid, vari kuedza nepavanogona kubatsiridza vagari vekuGaza Strip nezvekudya nezvimwe zvibatsiro zvinodikwa pakurarama kwevanhu. Asi vari kuti vari kusangana nedambudziko rekuti zvematongerwo enyika nekurwisana ikoko zviri kupindira zvichivatadzisa kuti vaite basa ravo rekubatsira avo vanhu vari kuda rubatsiro.
Zvii zvamungati zviri kuitwa nemasangano anomirira pasi rose mukuedza kuti hondo iyi ipere?
Zviri kuratidzwa nehondo iyi ndezvekuti masangano akaita seUN kunyanyisa bazi ravo reSecurity Council vanenge vari kukundikana kuita kuti hondo iyi imire, kana kuti pawanikwe hatingati solution inobatsiridza kuti hondo imire zvachose.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswana University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare kuPretoria muSouth Africa naMavelous Muhlanganya weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine waVolodymyr Zelensky vari kutarisirwa nhasi kuita musangano nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden mukuedza kwavo kukurudzira nhengo dzedare reparamende reCongress muAmerica kuti dzipe nyika yavo rubatsiro rwekurwisa Russia. Izvi zviri kuuya apo bhanga guru reIMF richangobva kupa Ukraine chikwereta chemari inosvika mamiriyoni mazana mapfumbamwe emadhora kana kuti $900 million. Nhengo dzedare reCongress hadzisi kunyatsowirirana panyaya yekuti Ukraine irambe ichibatsirwa nemari nezvombo. Mapurisa emuSouth Africa nevamwe vanochengetedza nzvimbo dzinoshanyirwa nevanhu kana kuti Park Police vanonzi vawedzera uwandu hwavo munzvimbo yeTable Mountain mushure mekunge vashanyi vakawanda vabirwa kana kurohwa nematsotsi. Vashanyi vakawanda vari kuti havachisina kusununguka kuenda kunokwira kumakomo aya. Panguva iyo nyika yave mumwe wemufaro unounzwa nezororo guru rekisimusi negoredzva. Vakawanda vatengi vari kuchema kuti mitengo yedhorari kuAmerica muzvitoro zvikuru iri kukwira zvakanyanya kana zvichienzaniswa nemutengo wedhorari kuAmerica kumabhanga, kunyange hazvo vezvitoro ava vachibvumidzwa kuisa zvikamu 10 kubva muzana pamusoro pemutengo wekumabhanga. Veruzhinji vari kuchema kuti kukwira zvakanyanya kuri kuita dhorari kuAmerica muzvitoro kuri kuitawo kuti mitengo yezvinhu kunyanya inotarwa iri mumadhora emunyika ikwire zuva nezuva, asi iyo mihuro yevashandi isina kwairi kuenda. Munyori mukuru wesangano guru rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU, vaJafet Moyo, vanoti izvi zviri kukuwadza vashandi zvakanyanya nekuda kwekuti mihuro yavo haisi kukwira zvinoenderana nekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro.
Saka vashandi iyo zvino vari panguva yakaoma nekuti maprices ari kutedzera kuchinja kweexchange rate. Tichiona kuti patinonegosheta nepatinovashandira havasi kukonsida zvese zviri kuitika kumoney market, kuti exchange rate haina kugadzikana.
Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Gift Mugano vanoti dambudziko rinowanza kuitika kana mitengo yedhorari kuAmerica yakwira kumusika mutema nderekuti vashandi vanenge vave kupiwa mihoro iri pasi zvakanyanya, sezvo vachipiwa mihoro iyi ichitarwa nemutengo wedhorari kuAmerica kumabhanga kwete wepamusika mutema.
Saka zvoreva kuti vashandi vachaomerwa neupenyu nekuti pavanenge vada kuzotenga zvikwanisirwa zviri kudiwa kumamakets uko kunoshandiswa maUS angava maschool uniform itakatasanawo pari zvino chingava chikafu kumatuckshop uko haachakwanisi kutenga zvinoenderana nepei yake nekuti yatodyiwa nereti. Deno reti yehurumende yanga yakafanana nemusika mutema kuita 1:1 zvisaizoonza dambudziko rekurasikirwa nemari kuvashandi.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari muzvinabhizimusi uye vakambotungamira sangano revemabhizimusi reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI, Dr. Callisto Jokonya, vanoti kukwira kwemitengo zvakanyanya kunogona kunge kuri kukonzerwa nekuti vatengi vawanda nekuda kwezororo rekisimusi.
Chokwadi kuti mareti ari kukwira. Dimandi muna December inowanza kukwira. Kuti vanhu vari kutengera holiday, vanhu vari kusangana, vanhu vari kubva kupi nekupi. Saka mitengo inowanza kumboti kwirei nekuti vanhu vanoda kutenga vakawanda, vanhu zvinhu zviripo. Saka icho ichokwadi kuti mitengo iri kukwira. Mukatotarira parol maketi yakutosvika kuma11,000, saka zvinotonetsa.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara vanoti kushaya simba kwedhora remunyika uku hakukanganise vashandi nevatengi chete asi kuti nehurumende zvakare.
Kunoafekto even hurumende in terms of budgeting. Kana mari yemuno iri kuderera zvinoita kuti even maallocations kumaministries akurumidze kupera nekuti budget yakaitwa hurumende ichishandisa maZimbabwe dollars.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei? Dr. Jokonya vanodzoka vachiti
kutaura isusu maonero edu hurumende ngaive nechido chokuzvigadzirisa ende ine meshinari yokugadzirisa zvese. Ipapo ndopane chikuru, hakuna munhu anogadzirisa kunze kwehurumende. Kana hurumende yada kuti ngazvigadziriswe, zvinogadziriswa overnight.
Kune chimwe chitoro chikuru chemunyika, dhora rekuAmerica rimwe chete nhasi ranga riri pamadhora emunyika zviuru zvitanhatu zvine mazana mana nemakumi maviri nematatu. Kumusika wemari yekunze weReserve Bank of Zimbabwe, mutengo wedhora rekuAmerica watarwa nhasi wesvondo rino wasvika pamadhora zviuru zvishanu zvine mazana mapfumbamwe nematatu. Muchirongwa chedu chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica pane zvazvinenge zvichiita nekuona zvinenge zvichiitika muAmerica, nhasi Mavelas Muhlanganya weStudio 7 aita hurukuro naamai Michelle Choga avanoita bhizimusi rekubika makeke. America inozivikanwa nekusimudzira mabhizimusi madiki neari pakati nepakati zvinosimbaradza upfumi hwayo. Kambani yaamai Choga inonzi Chiwa Essentials Cakes and Events uye iri mudunhu rePennsylvania. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas.
Bhizimusi rangu iri remakeke rakatanga 2020 rinoitwa iro Chiwa Essentials, Chiwa Cakes and Events.
Zita iri makariwana sei imi muri muno muAmerica munowanzoti vanhu vanopa mabhizimusi avo mazita echirungu.
Ndakaritumidza zita iri mumashure mamai vangu vaiva Chihwa, ini ndiri mwana waChihwa. Kukura kwose Chihwa, mai vangu vaiita mabasa akasiyana siyana emaoko, vaibika, vairuka, vaigadziraiwo makeke vachitengesa. Hapana chavanga vasingagoni, hapana chavanga vasingaiti kuti tiwane chouviri mukati memhuri yedu. Izvi taizviona sevana pange dzimwe nguva tichivabatsiridzawo, asi ivo shungu dzavo dzanga dziri dzekuti tiite zvakanaka mukati mechikoro tizowanawo upenyu huri nani.
Makafunga sei kutanga bhizimusi iri muri muno muAmerica?
Ndazoti ndakura ndatangawo upenyu hwangu, ndava kutoshandawo basa rangu, ndazoti ndawanikwawo, ndopa ndakazoti ini sezvo ndava amai ndingazode kuti vana vangu vazoti mai vedu havagoni kubika kana kuti havagoniwo kuitawo zvavanotiitirawo zviri padivi zvavanenge vachionawo vamwe vana vachiwana. Ndipo pandakati aiwa, ini seukuti ndavawo amai, regai ndichidzidzirawo kuitawo mabasa emaoko. Rume wangu aiita zvakawanda achibika achidii, asi ndakati aiwa, regai ndichiwedzeredzawo semudzimai wepamusha. Ndipo pandakatanga kugadzirawo makeke aya ndichipa shamwari dzangu pavaitishanyira kana vainewo mabhavhadhe ndichivagadzirirawo pachena. Kusvika imwe shamwari yangu yazonditi aiwaka, hatingarambe tichingodya makeke aya mahara, makeke anonaka, wadii wachitanga kuatengesa. Ndipo pandakatanga kutengesa iwo makeke aya kushamwari dzangu vachitotenga. Ndikatanga kuzvidzidzisa kuashongedza zvakanaka kuti abudewo aitewo pamuchato, aitewo pamabhavhadhe nezvimbo dzakasiyana-siyana. Ndokutanga kwakaita bhizimusi remakeke iri.
Amai Michelle Choga, muridzi wekambani yeChihwa Essentials Cakes and Events, vari parunare kuPennsylvania muno muAmerica, naMavelous Muhlanganya wewe Studio 7. Vanhu vakawanda pasi rose vari kuchema muimbi ane mukurumbira zvikuru wekusouth Africa, Zahara, uyo akashaya nezuro. Zahara akaberekwa achinzi Bulelwa Mutukana muna 1987. Mutauriri wemhuri Ngosiyami Mutukana audza nepfenyuro yeENCA kuti vari kunzwa kusuwa zvikuru semhuri, vakati Zahara mwana aizvininipisa achidiwa zvikuru nemhuri yake. Muimbi uyu akazvidzidzisa kuridza gitare uye akatanga kuita mukurumbira muna 2011, apa akaburitsa damba refu rake rinonzi Loliwe. Akaimbira kambo aka mushakabvuva Nelson Mandela kumba kwavo vasati vashaya muna 2013. Akaburitsawo damba refu rinonzi Pendula nechikwata cheLed Smith Black Mambazo. Zahara aizikanwawo nekushora mirizhonga kumadzimai. Gurukota runoona nezvemitambo netsika muSouth Africa, Vazizi Kodwa, vakazivisa nezverufu vachibata mhuri yake maoko, vakatiwo Zahara akabata upenyu hwevakawanda kuburikidza nekuimba kwake. Zahara anonzi airwara nechirwere chemapapu. Munhau dzemitambo. Chikwata cheHighlanders chadoma Kevin Kaindu wekuZambia semurairidzi wacho mutsva. Kaindu uyo akamborairidza chikwata ichi makore adarika ari kutora basa rakasiyiwa naBaltimore Brito uyo ave kurairidza chikwata chemaWarriors. Zvichakadaro, vatambi vekuNigeria Victor Osimhen naAsisati Oshoala ndo vakasarudzwa kuve vatambi vakakunda vamwe vose muAfrica munhabvu yevanhurume nevanhukadzi kana kuti 2023 African Footballers of the Year. Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM, nasi tiri kutaura nevechidiki nezvemaonero evechidiki pane zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika, kusanganisira kudzingwa kwenhengo dzedare reCCC muparamende pamwe nemakanzuru uye kupambwa kwevadzidzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vaimbova mumiriri wemabvuku Tafara mudare reparamende vamunyaradzi kufaa kutizwi vebato reCCC vanombochengetedzwa nemapurisa vachimiswa pamberi pedare vachinzi vakaita zvemirizhonga. Mumwe mudzidzi wepachikoro cheUniversity of Technology chemuchinoi oitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori. Vakawanda pasi rose vochema muimbi Zahara wekuSouth Africa akashaya nezuro. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai muina Praxidus Jeremiah.
Kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Ngithathele ithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 11 Mpalakazi 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, inkokheli yebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change namhlanje iyahlangana izama ukuphuma lamacebo lezinqumo zokubona ukubana leli bandla lingakhalala na liphume edalele parliamente la kumakhanseli kumbe liqhubeke likhona. Ilunga le-CCC elivinjwe ukuncintisa kukhetho lokudinga umeli wemavukuta fara edalele parliamente umnumzana Minyaradzi kufa kutizwi ubotshiwe namhlanje sethiswa icala lokutshaya umsekeli webandla leZANU PF. Lokhe itheleka amazwi enduduzo ngemva kokubhubha komculi odumileyo uZahara waseSouth Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkokheli yebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change kumbe CCC namhlanje ibihlangana izama ukuphuma lamacebo lezinqumo zokubona kubana leli bandla lingaphuma na edalele parliamente likhalale kanye la kumakhansili kumbe liqhubeke likhona. Lokhu likwenza ngoba selilokhu libhekana lenkinga eziningi-ningi zokuhlukunyezwa kwamalunga alo, ukubotshwa lokuthunjwa. Phezu kwalokho kunje lilendaba ezimbalwa eziphanyekwe emithetho ndaba zokuxotshiswa kwamalunga edale leparlamente kanye la kumakhansili ngozithi ungunobhala jikelele walelo bandla umnumzana Sengiso Jabangu okwaze wakhokhelela ekuqhutshweni kokhetho lwama-by-elections ngempela sonto edluleyo.
The Voice of America.
Ilunga le-CCC elivinjwe ukuncintisa kukhetho lokudinga umeli wemavukuta fara edalele parliamente umnumzana Minyaradzi kufa kutizwi ubotshiwe namhlanje esetheswa icala lokushaya umsekeli webandla leZANU PF. Ukufa kutizwi ukuthi usuke ukhululwe ubanjwe wakhululwa ngemva kokwetheswa leli cala ngokusemthethweni. Ubotshwa kwakhe kuza ngesikhathi ibandla le-CCC lisithi lisakhulumisana ngodaba lokuhlukunyezwa kwamalunga alo lokuvinjwa kwawo ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections olusanda kwehlula ngemva kokuxotshiswa kwawo kumakhansili lakuphalamende umnumzana Sengiso Jabangu. Ilunga le-CCC umnumzana Swithan Chirodza usole kakhulu ukubotshwa kukamnumzana kufa kutizwi.
Umnyaradzi kufa kutizwi akala cala umuntu nje ohlukuluzwayo ngamapholisa, icala lakhe lingelokuthi ubelesifiso esokuthi amele abe Citizens Coalition for Change ancintise kukhetho okade lukhona mhlaka 9 Mpalakazi, ncintisa emelele iCitizens Coalition for Change esigabeni seMavuku. So into esiyenzakala kathesi ukuthi amapholisa asezatholakala echicha endabeni yokumekethisa icala angelalo oduza bona ukuthi amapholisa abedonsela ngemuva endabeni yokunika izakhamizi zemavuku, endabeni yokunika abeZimbabwe impendulo eyokubana uBishop Tafumanei Masaya engabe wabulawa kuyini. Siyazi thina ukuthi wathunjwa ngabantu njalo wayetholakala sefile. Lokhu yikho besicabangela ukuthi amapholisa azaqakathekisa asinike impendulo, kodwa into evamileyo lapha eZimbabwe yikuthi amapholisa asuka ayenze umsebenzi wabo ngendlela ethabisa iZANU-PF, kodwa ingathabisi amalungelo, ingathabisi isekelo sombuso, ingathabisi umthetho.
Lithi lina amalunga enu ayahlukuluzwa nje iZANU-PF, kodwa iZANU iyakulandula lokho, ithi yona kayingeni ndawo kundaba zomthetho.
Kambe abeZANU bengathini namhlanje? Sathi sisungula ibandla le-Citizens Coalition for Change eMidlands, siba le-rally eMidlands. Abantu beZANU bahlasela abantu be-Citizens Coalition for Change, kwabulawa omunye owayesekela ibandla le-Citizens Coalition for Change. Ithe isihambe kumthethwa ndaba indaba leyana, abantu beZANU-PF bahle bakhitshwa ejele, kwangakhanyi ukuthi indaba yangkhona iyangaphi. So lokho abakuchoyo sibona ukuthi alisilo qiniso, yikukhuluma nje kwabantu abazama ukuthi bekhawulise lokhani uzama ukusutsa abantu be-Citizens Coalition for Change. Ikukhuluma nje umuntu engajulisanga umcabango, okubani ukuthi kwesinye isikhathi nxa umbuso ungaguquka bazatholakala sebeyibo abantu asebezisola ukuthi laphana saziphambanisa.
iZANU ipha njalo umzekeliso wecala uSikhala ayefunyanwe elalo yinkantolo kamantshi, kodwa la selichithwa yinkantolo ye-High Court kunsukwana ezedluleyo. Ipha lo mzekeliso kanye lo mzekeliso okukhitshwa entolongweni kukaNkari Vume, isithi yona lokho kuveza sobala ukuthi imithethwandaba isebenza izimele. Uthini ngalokho?
Ibheyili lilungelo, bekungadingakali ukuthi uSikhala agcinwe ejele. Osewuse kwakhumbuza abantu indaba ye-ground eyokubotshwa kukaLookout loDabengwa.
Umnumzana Swithan Chirodza, lilunga ele-CCC, uxoxele untungamile inkomo we-Studio 7 ecingweni eseZimbabwe. Untunga uphinde waxoxa njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Kawule ngalolu daba.
Ungancintisi kwakhe kungabe kubangele ukuthi engxa yokuqinisa kwamenza wabulaka waqinisa esilo. Kodwa-ke ungadala icala kenkomo, njengoba umuntu noma udala icala, even inkomo ngathi umuntu lanxa umfazi kwala ekwala isithi kasakufuni, uphuma le mtshenkano yakho ngale kumbe uphenduke futhi uzomtshayene kuxotshile kuthi kulalise pali. Kulecala. Yiko nje mina okunye kwezisikhathi inkomo kufuna ukuthi amacala la acubungulwe kuhle, kubonakale kahle ukuthi kuyini isilo okwenzakeleyo, ukuthi kambe waba lowo ndoda lo bamsukela kumbe kukhona akwenzileyo kudaleka. Asehlukaniseni lebo kokhetho lokudaleka kwecala, ngoba umuntu nxa kade mele ncintise kodwa nkomo, kodwa ethe ehamba laye engasancintisanga, engadala icala endleleni kumbe kade drive imota edala icala emangweni sesiye ekhaya, kumele umuntu umthetho ube umthetho, umthetho u-aplaye njengomthetho. Kungathiwa khona hhayi njengokade kade mele ncintise sibele ekuncintiseni, hhayi sedala icala lapha sokumele hhayi kayekelwe kuphela nyinga ukuthi sethe wancindezeleka ngoba kasancintisi. Mbona ngani kumele sehlukanise izinto ezinjengalezo nkomo, kube lo mahluko ukuthi kade vele kuyini okumbophisileyo xa echaya umuntu udala icala.
Kodwa umthetho babagawule lingathi uhanjiswa ngokufanayo yini? Abamabandla wonke baphathwa ngesandla somthetho esifanayo yini? Ngoba amacala anje sitshona sibona esetheswa abe-CCC kumbe abenhlanganiso ezizimeleyo, kungani singababona bebandla lenu eleZANU-PF labo bebotshwa besetheswa amacala anje?
Ngithanda ukunika isibonelo samacala iziphathamandla zeZANU-PF ezibotshiweyo amalanga adlulileyo dagwetjwa iminyaka uTerence Mgubha lwana owa deputy minister of finance ungakhangela ama cases ana lana makula ama profile cases amanyazayo kathesi abantu bayabotshwa labezana uPF bayabotshwa bona omgubhi bagwetjiwe ama 3 years plus.
Abanye bathi babagawule abezana uPF laba ababotshwayo ngabantu abangahambelani lomnangagwa kumbe ngababe hambelana laye bezwana kodwa basebekhuthana ngokuya kwesikhathi.
Labo ngathi ngabale mqondo nje yabacindezeli amakhiwa la abalama double standard abathi nganxanye abantu besifa njengakubogaza ngale bethi kungabili ceasefire. Ngabe sithi hey abantu abangazalani lomnankaba abantu bayakhala bathi abantu bacorrupt bababotshwa. Nxa sebebotshwa sokutalwana ukhuthane lomnankaba manje kungaba yini ke khonoko? Abantu bayabotshwa ngokuthi balamacala bangenisa idiesel ngendlela esemthethweni ngokunjalo bamasela batshontsha sebebotshwa sokuthiwa bakhwala lomnankaba kambe sure ngaba lento i-right nxa kungaba njalo nkomo ukuthi umuntu osebotshwa sokuthiwa lwana ukhuthane lomnankaba nxa engowezanu PF kanti manje right sebefuna abantu bezanu PF bengasabotshwa phe sebesimpathiza even lalabo umgubhi ababotshiweyo sebesibona bakhuthana lomnankaba.
Umnumzana Belief Gawule lilunga elezanu PF limzwe xoxa lapho olontungameli Nkomo we Studio 7. Imengi labasakhulayo bayayisola indlela imithetho ndaba yeZimbabwe esebenza ngayo besithi ilobandlululo ikakhulu emacaleni aphathelane lezombusazwe. Abasakhulayo laba bathi lokhu kuyabethusa okudala ukubana bephume kwezombusazwe bengabile ntshukuntshuku yokungena kwezombusazwe. UTobias Mdzingwa usipha lolu daba.
Ukukhonona kwabatsha laba kulandela ukwehluleka kwamanye amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwe ngomgqibelo odlulileyo ngemva kwesinqumo somthethwandaba esibavimbe ukuba bengene kukhetho lolu. Osakhulayo okubandla le-CCC uSenzeni Maphosa uthi izinqumo zemithethwandaba sezibangela ukuthi intsha yakuleli ibaleke elizweni.
Indlela amacala womba ngazwi aphatha ngayo ezinkantolo zakwelakithi yephula umoya kakhulu thina abasakhulayo ngoba akusela themba lokuthi ungaba le ndaba yakho kumbudlelezelwe ungahamba layo uyophuma uphumelele umbe uwinile ezinkantolo. Lokhu sokubangele ukuthi abatsha baswele ithemba kumbe baswele inhliziyo ende mayelana ngendlela zokhetho eZimbabwe ukuthi ukhetho lungaletha utshintsho.
Uphinde wathi abatsha abancintise kukhetho olusanda kwenziwa bangene kulukhetho bebhekane lenkinga eziningi.
Singakhangela kathesi impumela zokhetho abantu abatsha abambalwa sibili badliwe kathesi ku-election le i-by-election ebekhona kukanti ku-general election bebewinile. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi kungenxa yokuluza imali kumbe ukuswela ifunding eyabakeke bayithola ekudeni.
Kodwa isikhulumeli sabatsha bebandla lezanu PF kobulawayo uMnumzana Addington Mpofu uthi kumele abasakhulayo bekhohlwe ngezokhetho bebhekane lokudinga amathuba okuziphilisa.
After an election there are new ministries that are formed. Ama ministries ahambelana le economy lesikhathi se economy. So there are ample of opportunities maningi kakhulu asekhona after ama election. You just have to sit down ukhangela ama ministries abe sekhona ukhangele lendawo eziyabe sezivulekile and position yourself endaweni obona ukuthi kuvulekile kuvuthiwe.
Isikhulumeli sabasakhulayo abakubandla le-MDC uLethubuhle Ndlovu uthi okunye okwenza bengasathakazeleli ezombusazwe yikuthi kabaphathwa kahle kumabandla abo.
If abantu abathi bezama ukuthi balungise ilizwe be air out ama-opinions abo. As much as they are told, you the leader of this country, you should say what you want. You should bring forth and be unapologetic about what you want. That is not welcome. Akusinto ukuthi ingathathwa ifakwe into action.
Utsitsi Mashavave osakhulayo ohlala eHarare ukhala ngokungaqondakali kwesimo sezombusazwe eZimbabwe.
Lapha eZimbabwe njengabantu abatsha asisathembi ipolitics zalapha eZimbabwe. Asisathembi ukuthi ngingaze sihambe siyevota the final decision ngeyabantu. Most of us abantu abatsha we just going with our lives, trying to make our lives ukuthi ihambe kuhle. Okwe politics, it's more like we've been turned off.
Umqondisi wenhlanganiso yebona ngezokhetho e-Election Resource Center, unkosikazi Barbara Bebe, uthi inkantolo kumele zikhiphe izinqumo zazo isikhathi sisasekhona, hatshi sokusele imizuzu emilutshwane ukuze izinto ezinjengokhetho zenziwe.
Nxa ama-courts elokwenza imisebenzi yawo ikakhulu ephathelane lezokhetho, kungaba kuhle ukuthi ama-decisions alama-implications amakhulu njengaleyi esanda kwenziwa ayenzwe kulesikhathi, kunike i-commission isikhathi sokuthi yazise abantu ukuthi hayi ama-candidates enu amacha yilawa, abantu bayenze ama-decisions abo kulesikhathi.
Ngemva kokhetho lukaNgcwabakazi, amalunga we-CCC asephanyeke izicelo ezimbalwa emthethwandaba ngenhlupho ezidalwe ngozithi ungunobhala waleli bandla, uMnumzana Sengezo Chabangu, ezokuxotshisa amalunga ebandla edale lephalamende lakumakhansili. Ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi ngenxa yalokhu okwenzakalelo nyaka emthethwandaba kungabangela ukuthi abasakhulayo abaningi bengabi lesifiso sokungena kwezombusazwe. Imizamo yeStudio 7 yokuzwa imibono kahulumende phezu kwezikhalazo zabasakhulayo laba yehlule ngoba umphathintambo wogatsha lwezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi kanye lonobhala wekhomishini e-Judicial Service Commission uMnumzana Walter Chikwana bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations General Assembly ikhangelelwe ukuqhuba umhlangano wohlaziya isinqumo esilakho ukuthathwa yile inhlanganiso esikhuthaza ukubana kumiswe impi eseGaza phakathi kweqembu olabalweli beHamas kanye leIsrael ukuze kuphathiswe uzulu. Isinqumo lesi siveza ukukhathazeka ngokwenzakala eGaza njalo sikhuthaza ukuthi kuvikelwe uzulu weIsrael kanye lowePalestine ongahlomanga phansi komthetho ovikela abangahlomanga empini. UTaboka Ncube oweStudio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe njalo ikunhlanganiso eyebulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Joseph Nkomazana.
Yebo, njengabantu abantu abaphila emhlabeni, nxa kusiba lezinto ezinje, nxa kusiba lezinto ezinje, sebesikhangelele ukuthi abantu kukhulunyiswane kungaze kwafika isigaba sokuthi abantu baphele, abantu bekhangele, kodwa kulendlela yokuthi abantu bengakhulumisana. So sifisa ukuthi nxa kugadangwe ukuthi abantu bahlale phansi bakhulumisane, impumela ibe impumela yokuthi bonke abantu amazwe babili bazazi kola ukuphumula bazathola ukuthula ngoba abantu besabaningi sebefile ngempi yakhona eIsrael leHamas khona ya.
Sibona enye into eqhakathekiswa lapha ngamanye amazwe akhuthaza ukuthi hayi akulandelwe umthetho ovikela iziphepheli ngesikhathi sempi kumbe abantu makhaza nje. Ubona ngani ngemva kwalomhlangano kungaba lokuvikeleka kwabantu na?
Sikhangelele ukuthi kube njalo vele umthetho kwabe khona ukuthi ngoba kulabantu phela abadefenseless, abantu abangelazikhali, abantu abangelalokhu nalokhu, abamele bavikele kufaka umthetho ukuthi khona iziphepheli kumbe i-movement nje abantu ithole ukuthi khona abantu bavikeleke entweni ezinjalo ngoba abantu futhi bebephongubulawa nje abantu abangelabacala. Sisibona ngani akusiyo nto enhle. Umthetho woko awabe khona, umthetho uqiniswe. Nxa kuzavunyelwa umthetho lo uqine, abantu bancediswe, iziphepheli zithole ukuphephela ngendlela yomthetho oqinileyo.
Sike sezwa laphana ngesikhathi esedluleyo i-Israel sithi hayi yona ifuna ukuthi ibhidlize iqede iHamas laphana. Ubona ngani kuyinto engenzakala leyi?
Ngokufisa kwabo athi babekufisa ngenxa babekhuluma bekhangelele emebhengi bebekuthele, kodwa nxa kungangeni lamanye amazwe beyibonisa ukuthi hayi lokhu ayisiyo solution. I-solution yokuthi abantu bahlale phansi bakhulumisane ngoba khona okwazi ukufisa asiyo nto enhle sibili. Ukuphuma komphefu nomunye umuntu mbeni ukufa kwabantu asiyo nto enhle. I-Israel kayicabange kuhle, kayilalele amanye amazwe. Kwazi ukuthi ngabe kula mazwe amanye athize angabe sesayidini yabo, but all in all amazwe amaningi bafisa ukuthi ngabe kuyahlalwa phansi i-Israel nayo iconsider ukuthi kuhlalwe phansi kuvunyelwane kungaze kwafika to that extent.
umnumzana Joseph Nkomazana ngolandela izombusazwe njalo ekunhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. Limuzwa ixoxa lapho ecingweni loThabo Kancube weStudio 7 eyobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden waseMelika namhlanje uhlangene lomunye wakhe waseUkraine, umongameli Volodymyr Zelensky, esikolweni sakhe eseWhite House eWashington DC. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende kaBiden elwisana lokuthi avunyelwe lidale leCongress ukuba liphathise eleUkraine ngamabhiliyoni aphezu kwamashumi ayisithupha amadola, $61 billion, yokuthenga izikhali lokunye empini yalo lele Russia. Okwamanje idale leCongress lokhu lidonselana kuluhlu lwendleko kahulumende kaBiden, ibudget. Abebandla lama-Republicans bengavumelani le mali ebekweceleni eyomsebenzi yokuvikela imingcele yelizwe. Umcebisi omkhulu kwezemithetho kwelemelika umnumzana Jack Smith ucele umthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court ukuthi ukhangelisise udaba lokuthi owake waba ngumongameli welizwe umnumzana Donald Trump uyavikelwa na imithetho yelizwe. Edabeni lwakhe lokufuna ukuphambanisa umsebenzi wokhetho ngokudinga ukuthi impumela yokhetho lomnyaka ka-2020 lapho anqotshwa khona ngumongameli Joe Biden ingemukelwa. I-Supreme Court ihle yaphendula izolo ukubana izakhangelisisa ngesiphangiphangi lesi sicelo. Amagqeda kaTrump lawo ahle aziswa atshelwa ukubana aphendule umhla ka-20 impalakazi ungekedluli. Elemelika liveze ukukhathazeka ngodaba lokuthi umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Russia umnumzana Alexei Navalny ubikwa esesuswe ejele lapho avalelwe khona engaziwa ukubana usiwe ngaphi kwelizwe. Uhulumende wele Russia yena uthi elemelika alilalo ilungelo lokungenela endabeni zalo zomdeni. Kulabantu abazinkulungwane ezimbili 2000 abavele emazweni angamakhulu phose amabili 190 abangena umhlangano ophathelane lokuphathwa kodubo lwenkohlakalo emhlabeni jikelele. Lo mhlangano uqalise edolobheni eLatlanta esigabeni eseGeorgia izolo. Unobhala jikelele umanyano wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-United Nations umnumzana Antonio Guterres utshele lo mhlangano ukuba inkohlakalo isiludubu olunjengempehlane okumele ithathelwe amanyathelo aqinileyo ngokuphangisa ngoba isidala ukuchaphazwa koncedo lwemali okumele luye ebantwini abamele baluthole abagoqela abaswelayo, abalambayo, abahlaselwe izingozi, abahlaselwe yimikhuhlane lokunye. Lo mhlangano wesuku ezinhlanu uqale izolo. Esigabeni sethu lapho esiphatha indaba eziphathelane lezomnotho namhlanje sixoxa lomnumzana Beke Ngoma owayesebenza kunkampani eyayilungisa ama-tyres mota eye-Dunlop Private Limited osebhudula ezitaladeni kobulawayo lapho asekumsebenzi wokuhamba esiyathengela abantu impahla etshiyeneyo kwele-South Africa. Ungoma utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukubana umsebenzi lo awufuni lokusebenza ubophe ithayi izikhwama zibhobokile.
Hayi, isimo somnotho siyabheda kakhulu, siyabheda. Akula lutho lohamba, abantu they are just on the streets. Akula ma-jobs, i-service delivery so poor, ziningi izinto vele zingahambiyo. Ama cities mnambesi bobulawayo, isithi ngcolile, kungcolile kakhulu. Sekubo 5 Avenue ngale, sokugcwele kakhulu ama street vendors labo 6 Avenue. Bangoparethela phakathi kwemigwaqo vele, it's now an eyesore. No longer the city that we grew up, siyibabazwa ngokuba smart iwayo. Kunzima sibini.
Yes, singathi wena manje wenzani empilweni okwamanje Ngoma?
Mina lami I'm just in the streets doing brokering between Zim and South Africa. I quit my job, the official job I was doing in treasury for a company Dunlop that later closed. Currently I'm in the streets. Ngiyazenzela nje ngiziphandela yiye, particularly doing South African market, supplying abantu whatever they need in South Africa.
Singathi ubanikani, utshaya isibili ngesintu khonapho, ubanikani abantu ubathengiselayo?
Engibaphayo ukuthi nxa befuna ukuthenga izinto eSouth Africa, befuna ukuthengela impahla eSouth Africa, siyahamba siyebathengela, sesibathatha nje i-transport. If i-transport ukuthi izinto ezithengisa, particularly even the industry, land general, ama-changan pek, etc. nje, konke ngathi okuyabe kutholakala e-Joburg ufunwa ngabantu, siyabaphathela.
Akusitshele sibili umzekeliso ukuthi uthenga lokhu lalokhu wabubuye ukuthwele.
Mina basically ngingathi angithengi izothengisa, like i-customer iyatho ukuthi ngifuna lokhu e-Joburg kule ikhampani, let's say umbe i-mining equipment, engathi ngile company lana, then senikeza imali yakhe ngimthengele, ngimcharge i-transport, sengimdeliverele. Basically ngabantu abayenza njalo, we don't retail or something like that.
Kodwa kuyadlisa yini Ngoma khonokho?
Njengoba nje vele kungaba lolutho like abantu ogayela khona ukuthi ongani yikho okuncedayo, wonke umuntu ugcine esefladile waya kwi-same ndawo. So sokusiba yikhona lokho ukuthi ungaba lelakhi maybe ube le one or two ama-customer yikho okusurvivisayo. But otherwise, kunzima ekuqaleni kwaku-right sibili, kathi sayi sokuyikusokola lapho, because wonke umuntu sesiyakhona lapho, qualified or non-qualified person, sebengodriver sebesenza zona lezi izinto.
Ye, ma sebekubhadala wena, bakubhadala ngamarandi, amadola kumbe ngeZimbabwe dola?
Irandi le-US dola kuphela, ngerethi eyabikhona. Hayi, Zimbabwe dola vele, hayi ngathi liya exista nje on paper, but otherwise hayi, nxa uvele u-cross border trading alikuncedisi kangako.
Ye, umuntu osemsebenzini onjengowakho uyenelisa yini ukuthi ahlawule irenti, athenge lokudla lokunye okutshiyeneyo?
Ya, khona lokho kuyaphuma sibili, kuyaphuma khona lokho ama-keep going, but i-problem ku-difficult ukuthi ungeza kubele investment ukuthi hayi ngiyinvestela.
Umnumzana Beke Ngoma wayesebenza eDunlop Private Limited, okwamanje usezitaladeni lapho wasebenza ukuthengela abantu abatshiyeneyo impahla kwele South Africa. Limzwe xoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Lokhu etheleka amazwi enduduzo ngemva kokubhubha komculi obedumile kwele South Africa izolo, uZahara obulelwa mthukana obesaziwa ngegama lokuthi Zahara, wazalwa ngomnyaka 1987. Isikhulumeli semuli uNkosi yami Khuthukana utshele umsakazi we-ENCA waseSouth Africa ukuthi badaniswe kakhulu ikubhubha kukaZahara, esithi ube ngumntwana obelesizotha njalo ethandwa kakhulu yimuli yakhe. Umculi lo ubikwa wazifundisa ukutshaya ikatale njalo waqala ukuba lodumo ngomnyaka ka-2011, lapho ke akhupha khona idlalade elithiwa Loliwe. Ingoma le wayihlabelela umuyi umongameli Nelson Mandela emzini wakhe engakabhubhi ngomnyaka ka-2013. singa kaluko yuhlobo lethu lwalamhlanje wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inkokeli yebandla eliphikisayo ile Citizens Coalition for Change namhlanje ibihlangana izama ukuphuma lamacebo lezinqumo zokubona ukubana leli bandla lingakhalala na liphume edalele eParliamente la kumakhansela kumbe liqhubeke likhona. Ilunga lesisisi elivinje ukuncintisa kukhetho lokuthi ngawumeli wemavukuta fara edalele eParliamente mnumzana Munyaradzi kufaka kutizwi ubotshiwe namhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa uPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.